Vanhu vangangosvika zviuru zviviri vatambira mutumbi wava mugabe munhandare pamurombe the growth point nhasi. Mutumbi uyu uyo wauya nechikopokopo chemauto wasvikira kumba kwavo kwakutama asi hauna kupinda mumba mavo sezvo wangotorwa nemotokari dzinotakura zvitunha zvedoves ndokumhanyiswa kuenda kwamurombedzi uko kwanga kwakaungana vanhu. Vachitaura parufu apa, sachigaro weZanu PF mudunhu reMashonaland West, vaZiyambe Ziyambe, varumbidza vamugabe vachiti munhu aida kurangarirwa semunhu akasunungura nyika yake, akapa upfumi kuvanhu vatema, uyezve aida nyika yake.
Ndobva vati, kana ndichinge ndaenda, ndoda kurangarirwa, semunhu akasimuka, akazvipira kusunungura nyika yeZimbabwe. Ndobva vati, kana ndaenda, ndoda kurangarirwa semunhu akazvipira kusimudzira vana veZimbabwe. Zvikanzi kana ndaenda, ndoda kurangarirwa semunhu angane nyika yake pakatikati pemoyo wake. Baba vamugabe vari kutaura.
VaZiyambe vanoti vamugabe vaida bato ravo reZanu PF kudarika nhengo dzose.
Hapana munhu muno muZimbabwe anoda ZANU PF kana kuti aida ZANU PF kudarika vamugabe.
Vachitaurawo paungano iri mufundisi wekuchiuto kana kuti chaplain vaJoseph Nyakudya vanoti vanhu vakawanda vakawana chimwe chinhu kuna vamugabe vachiti vakawana munda kuburikidza nechirongwa chekupa ivhu kuvatema.
Ini ndiri murimi ndine munda wandinawo wandikangopuwa naivo vamugaba. Mumwe ari pano wangovashaya mari yechikoro vakaita program yekuti uite free education.
Mumwe anga ari pamurombedzi nhasi ndiamai Maidei Kasi, avo vanoti vanofara kuti vakawaniswa imba pachirongwa chegarikai Sarani Kuhle vachiti mumhuri mavo ndivo vega vanemba.
Mudzinza mangu hakuna ane stendi asi ndakapuwa stendi navamugabe yegarikai.
VaZiyambe vanoti vachagara nemhuri kuti vaone kuti mutumbi ungachengetwa sei usati waradzikwa sezvo uchagara mazuva angangosvika makumi matatu. Mutauriri wemhuri yavamugabe vaLeo Mugabe vanoti mutumbi wavasekuru vavo ucharara kumba kwavo kwakutama nhasi wozoendeswa kuHarare mangwana. Vamugabe vakafa masvondo maviri apera kuSingapore uko vanga vanorapwa nechirwere chisina kutaurwa. Zvichakadaro, pamboita kusawirirana pakati penhengo dzevechidiki dzeZanu PF pamusoro pekupfeka nhumbi dzine mufananidzo womutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa parufu rwavamugabe. Mumwe wechidiki anoda kuzivikanwa nezita rekuti No Rest anoti hazvina kumufadza kuti vapfekedzwe nhumbi dzine mufananidzo wamunangagwa parufu rwavamugabe.
Ipapo zviri kutonetsa kuti wai ini ndapfeka kosi ndazviona zvichipiwa vanhu, asi inini chananichibvunza ichekuti sei tapiwa zvinhu zvaED tichitadza kupiwa zvinhu zvegamba rafa.
Vanhu vakawanda vanga vasina kupfeka nhumbi dzebato reZanu PF sezvinosiitwa nguva dzakawanda.
People must always come first in any process of sustainable development and let our Africans come first in the development of Africa, not as puppets, not as beggars, but as a sovereign people. I thank you.
Ndakamirira Studio 7 kwakutama ndine Arthur Chigoriwa.